Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 20, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndakagara nikati hapana anogerwa asipo, munhu nemunhu anotogerwa aripo. Ndikataura kuti inovhiyiwa chete tiripo, saka tichaivhiya tisu. Painovhiyiwa nokutongwa nanamutongi gava maenzanise, tinodayira kuti vachatienzanisa zvinhu zvofamba zvakanaka.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vane tarisiro yekuti ndivo vachanzi nedare reConstitutional Court vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Chakanakira kuita gweta wakamirira munhu uri muchokwadi ndechekuti hauna zvokutsvaka. Vamunangagwa vakahwina sarudzo yomusi wa 30 July.
Asi rimwe gweta rava Munangagwa rinoti vamunangagwa ndivo vakakunda zviri pachena. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaudza vatori venhau kuti vane chivimbo chekuti vachakunda panyaya yavakakwidza kudare reConstitutional Court kuti ndivo vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika, uye vati vanoda kuti sangano reSADC ripindire panyaya yeZimbabwe nekuona kuti vakakundwa musarudzo vasiya zvigaro murunyararo. Zimbabwe Electoral Commission inoti vaEmerson Mnangagwa ndivo vakakunda, asi vachamisa vanoti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Mutori wenhau Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Nyaya yavachamisa avo vari kumirirwa nemagweta akawanda emuno neekunze ichanzikwa nedare repamusorosoro reConstitutional Court kutanga nemusi wechitatu, uye vati tariro yavo ndeyekuti dare iri richabata nyaya iyi zvine mwero.
Iri mugangwa haipakurwi, iri mugangwa haiburwi, saka tombotarisa kuti mashoko acho achafamba sei. Asi takatarisa zvikuru kuona zvinhu zvinoitwa nemazvo here. Kana zvikaitwawo nemazvo tine mufaro, zvikasaitwa nemazvo kotiso vachoka. Ndakagara ndikati hapana anogerwa asipo, munhu nemunhu anotogerwa aripo. Ndikataura kuti inovhiyiwa chete tiripo, saka tichaivhiya tisu. Painovhiyiwa nokutongwa nanamutongi gava maenzanise, tinodayira kuti vachatienzanisa zvinhu zvofamba zvakanaka. Pakasawa nokuenzanisa kwomunozivaka kuti panenge pane nzira dzakawanda dzokuvandudza nyaya dzekodzero dzedu nevhoti yedu, nokuti vhoti yedu yakakosha. Vanhu vemuZimbabwe makavhota zvine udzamu, hatigoni kuti vhoti iyo ingeenda kumarara, nokuti zvinodzokororoka futi makore mashanu anouya kana gumi anouya.
Vachamisa varamba kutaura zvakawanda pamusoro penyaya yave mudare, asi vakati vane dzimwe nzira dzakawanda dzavachatora kuchengetedza mavhoti emhomho yeZimbabwe iyo yavanoti yakavavhotera. Vachamisa vakurudzira SADC kuti ipindire muZimbabwe kuti pave nekupanana zvigaro pakati pevakakunda musarudzo nevakakundwa murunyararo.
Tataura tika tiri kupinda muchirongwa chakaoma chekuchinjwa kwamasimba kubva kune mamwe maoko kuenda kune maoko matsva, saka tinokumbira SADC kuti iuye ite gwevedzi.
Vashorawo bato reZANU-PF nekushungurudza vanhu zvikuru sei mumaruwa. Vati kuita kweZANU-PF hakuna kusiyana nekwamasangano anopfurukidza mwero akaita seBoko Haram yekuNigeria neAl-Shabab yekuSomalia pamwe neISIS yekuSyria. Asi vachitaura nebepanhau reSunday Mail, mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vakati hapana umbowo hwekuti pane vanhu vari kushungurudzwa. General Chiwenga vanoti vanopikisa vari kunyepa kuti vazopinzwe muhurumende yemubatanidzwa. Zvichakadai, vachamisa vatenda SADC nekusakorokotedza vamunangagwa pamusangano wayo kuNamibia mukupera kwesvondo, vachiti izvi zvinoratidza kuti sangano iri rinoziva kuti pane nyaya yakakomba muZimbabwe.
Tiri kufara nedanho rakatorwa neSADC, uyewo vamwe vari kunyepa kuti vamunangagwa wakapuwa uchapupo neSADC kuti vapuwe kuti vaite mutezero wasachigaro weSADC organ troika. Hakuna zvakadaro, inyika inopuwa chigaro. Saka tinopemberera chigaro ichi nokuti chino ramba chichinjana manyika dzakasiyana siyana.
Munyori anoona nezvemutemo muzano PF vamunyaradzipo mangwana vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance yakakwidzanya yekudare uye inofanira kutambira zvinenge zvabuda mudare. Vati vanoziva kuti mutungamiri webato ravo akakunda musarudzo uye izvi ndizvo zvichatsinirwa nedare nemusi wechitatu. Mumagwaro ayo panyaya yavachamisa, Zeki yakabvuma kuti mavhoti yakaburitsa kuti ndiwo wakakunda navamunangagwa ange asina kumira zvakanaka uye yakadzikisa katatu kusvika pari zvino. Asi vamangwana vanoti vamunangagwa vanoramba vari pamusoro zvisinei nezvakataurwa neZek.
Zek haisi kurivhaiza mafiga, iri kungotsanangura the difference between an estimate and a reality. Saka reality ndeyekuti vamunangagwa vaida 50 plus 1 vote, saka even that revision still makes him a win.
Vachamisa vati MDC Alliance ichaita zvese zvainokwanisa kuchengetedza mavhoti evanhu murunyararo zvisinei nekuti ZANU PF yakatotanga kushungurudza nengo dzayo ichishandisa mapazi ehurumende akaita semauto, masoja nevasori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvichakadaro, mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vasvitsa mapepa mudare anobata zvavachataura musi wechitatu pachatongwa nyaya yakakwidzwa kudare nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa yekuti zvakabuda musarudzo dzemusi wa30 chikunguru zvisendekwe parutivi. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Magweta ari kumerera vamunangagwa pamwe naari kumerera komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC asvitsa mapepa kudare ekupindura mapepa enhanganyaya kana kuti maheads of arguments akasvitswa kudare nemagweta avachamisa nechishanu. Rimwe remagweta ari kumerera vamunangagwa vatinomudaishe Chinyoka vaudza Studio 7 kuti vasvitsa mapepa aya mukati menguva yakatarwa nedare reConstitutional Court iro rakapa vamunangagwa kusvika na 10 mangwanani anhasi kuti vasvitse mapepa avo.
Istanga takapiwa kuti panosvika nguva ya 10 nhasi mangwanani tinge taisa anonzi maheads of argument. Maheads of argument ndiro pepa rinenge richitaura kuti magweta edu pavanosumuka mukoti vanenge vachitaura zvakati 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 vachimira nomutemo wakati 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 kana kune mamwe makesi akamboitwa kumwe kunana Nigeria, kunana Kenya, kunana Ghana, kunana Uganda vachitaura kuti vekoko vakatunga vonyaya yakafanana nei zvakadai zvakadai, ndo zviri maheads of argument. Saka taisa izvozvo just after 9.
Mushure mekusvitswa kwaita mapepa aya kudare nemagweta avamunangagwa, magweta avachamisa pamwe nemagweta ari kumerera vamunangagwa, Zek navose vakadomwa kuti vapindure nyaya iyi mudare, vaita musangano nemukuru mukuru wevatongi munyika vaLuk Malava unodaidzwa kuti pre-trial conference. Rimwe remagweta avachamisa vaSylvester Hashiti vaudza Studio 7 kuti pane pavasiri kuwirirana nemagweta avamunangagwa panyaya yekuti mapepa achashandiswa mudare pachanzwi kwanyaya iyi ndeapi.
Tanga taenda kudare kunoongorora mapepa ose akafailwa kuti akapinda nenguva ari moyo semurekodhi here, zvinhu zvakaringana here kuitira kuti patinozono kakavadza namusi wechitatu hapana anenge achiti handina kuona mapepa iri iri handina kuriona. Saka hachisi chinhu chinoitika nezuva rimwe, chinoramba chichiitwa kusvika munhu wose agutsikana. Saka pane vamwe vari kuti zvimwe zvavo hazvimo, vamwe vachiti zvimwe zvavo hazvimo. Saka kupera kwezuva nhasi tose tinofanira kunge tawirirana chinofanira kunge chirimo ndechipi, chisipo ndechipi, tabvumirana. Iyi nyaya inotosvika nekuna Chief Justice mukuru wedare achitombobvunzwawo kunzi ko apa todii apa todii. Inyaya inokuwirirana mukati, tinofanira tose kuwirirana kuti zveshuwa iyi ndo nyaya iri kudare ende tose tinofara nazvo, tuchikakavadzana pasina anoti uyu yakandihwandira, uyu haana kundiradza chakati. Isusu yedu nyaya iri pachena chena, hakuna nachikuwandisa kana chimwe. uye tine ruvimbo rwekuti tinobudirira nokunda mudare.
Vashiti vati vacharamba vachitaudzana nemagweta ari kumerera vamunangagwa nezek pamwe navamalava kuti vawirirane kuti mapepa vachabvumirana kushandisa mudare ndehapi. Zvichakadai, vahashiti vati vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vabvumidzwe kushandisa michina inoita kuti vose vachange vari mudare musi wechitatu vakwanise kuona zvinenge zvitaurwa nemagweta mukusvitsa kwaachaita humbo kana kuti maprojectors. Vachiti vatongi vematare pamwe nevanenge vari mudare iri vanofanira kuti vanyatsoona zvinenge zvitaurwa nemagweta avachamisa. Vahashiti vati vari mubishire kutaura nedare kuti mamwe makambani enhau akwanise kutora mufananidzo mudare zvichitevera kunyunyuta kuri kuita vamwe vatori venhau kuti kambani yeZBC ndiyo yoga yanzi namabharani wedare inokwanisa kupinda mudare kuti itore mufananidzo yozopa mamwe makambani zvainenge yatora. Dare reConstitutional Court rine mazuva 14 kubva musi wakaziviswa zvakabuda musarudzo kuti rinzwe pamwe nekutora mutongo waro panyaya iyi. Pasi pemitemo yenyika, zvinenge zvaturwa nedare iri, hakuna kwazvinopikiswa, uye ndizvo zvichatevedzerwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vemapato anopikisa vari kuchema chema nerokuti vaibatsira musarudzo dzemwedzi wapera kana kuti mapolling agents vari kushungurudzwa zvakanyanya nevanofungidzirwa kuti vasori uye vatsigiri veZANU-PF vamwe vachinzi vachaitwa akafira mberi. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anonziwo ari kushungurudzwa. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Nhasi dare remagistrate muHarare iro riri kutonga nyaya yenhengo yeMDC Alliance vatendai biti yekuti vakatyora mutemo nekutaura zvainge zvabuda musarudzo zvisati zvazivikanwe neZEC raudzwa kuti gweta ravabiti vaUnite Sides veZimbabwe Lawyers for Human Rights vakarohwa zvakaipisisa nevasori kukariba mushure mekunge vaenda kunobatsira vabiti vainge vadzorwa kubva kuZambia kwavainge vanotsvaka upoteri. VaSides vanonzi vakaputitsirwa mavhiri emotokari yavo, kutorerwa nharembozha uye kurohwa zvakasimba. Gweta ravabiti amai Beatrice Mutetwa vaudzawo dare nhasi kuti vabiti vakatyorwa kodzero dzavo dzekusapiwa mukana wekutaura nemagweta avo apo vakange vasungwa. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi Chief Superintendent Jealous Nyabasa vati zvakaitika izvi zvainge zvisiri mumaoko mavo. Amai Mutetwa vati vabiti vakaita zvekupambwa kuZambia uko vainge vaenda kunotsvaga upoteri mushure mekushungurudzwa kwakanyanya. Mutongi vaFrancis Mapfumo vachapa mutongo musi wa30 Nyamavhuvhu. Mune imwewo nyaya, nhengo yeMDC Alliance vaPaddington Japa Japa vanonzi vasungwawo nemapurisa achipomirwa mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana munyika kana mutungamiri webato ravo akasanzi akunda musarudzo neZEC. Zvichakadaro, vamwe vakabatsira vanopikisa musarudzo kana kuti maelection agents vanoti vari kushungurudzwa zvakanyanya nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Vamwe vanoti vari kupisirwa misha. Nhengo yeMDC Alliance vaDerek Charamba vanoti mhirizhonga iyi iri kuwedzera. Vacharamba vati vazhinji vatsigiri vavo vari kumanikidzwa kutidza misha yavo munzvimbo dzakaita seZaka, Mwenezigutu neBikita. Mutauriri weNational People's Party NPP vaJefferson Chitando vanoti mhirizhonga iri kuendera mberi kuvatsigiri vavo vachiti kune dzimwe nzvimbo mauto achiriko. Vebato reNational Patriotic Front NPF vanoti vanotsigirana nemamwe mapato kuti mhirizhonga kune vanopikisa iri kuwedzera kubva zvakapera sarudzo. Asi mutauriri weZANU-PF Masvingo vaRonald Ndava varamba mashoko aya parunhare vachiti manyepo emapoto ari kurwadziwa nekukundwa kwaakaitwa musarudzo dzichangopera. Asi MDC Alliance inoti izvi zviri kuitika uye imwe polling agent yavo amai Abigail Chokuda vakarohwa zvakaipisisa nezuro pamwe chete nemurume wavo nasisi wavo. Amai Chokuda vanoti vakapisirwa chitoro chavo muchiitiko ichi uye vakamhangana nyaya iyi kumapurisa emumurereki police station kuLions Den. KuTriangle vatongai mugova vaiva polling agents weMDC Alliance zvakare vanoti vakatumirwa mashoko eutyidzirwa vakaimbiswa kuurawa vachinzi vakaitira polling agent yeMDC Alliance. Muzvare Vimbai Nyambiya anoona nezvekufambisa kwemabasa mumasvingo Human Rights Trust vanoti zviitiko izvi zvinosirisa uye kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Kunyange hazvo ZANU-PF iri kuramba izvi, masangano ekunze kwenyika akayozongorora sarudzo anoti kuwedzera kwemhirizhonga munyika hakufadzi. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Imwe nengo MDC Alliance yakakwikwidza musarudzo yakamirira bato iri kuchimbani mani West ikakundwa musarudzo idzi vaKenan Matiashe vamiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi vachipomerwa mhosva yekusafambisa mari zvakanaka vachinzi vakatyora mutemo wemoney laundering. Mari iyi inonziwo yakabva mukutengeswa kwemangoda zvisiri pamutemo. VaMatiashe avo vakasungwa nezuro vanzi nemutongi wedare vatendai mawe vabvise mari yechibatiso inosvika madhora mazana matatu. Mutori wedu wenhau angari kudare Magistrate Court kwamutare Lloyd Amoyo anotipanyaya inotevera.
Vachuchisi vanoti vane humbowo hwekuti vaMatiashe avo vane makore makumi matatu nemanomwe vakaita zveukopokopo kuwana mari inosvika madhora zviuru mazana matatu nemakumi manomwe. Muchuchisi vaFlecha Karombe vati vaMatiashe vakatenga nzvimbo dzekuvakira dzimba uye kuvaka dzimwe dzimba mamutare kubva muna 2010 kusvika gore rino. Vanonzi vakatenga stendi yemba kumayadhi emuguta remutare anoti namba 10716 kuGreenside. Vakavaka imba uye ndokutenga zvakare dzimwe dzimba mbiri panamba 1 nenamba 9 Plover Close kuGreenside. Vakarombe vaudzadare kuti vaMatiashe vakashandisa mari yakawanikwa neukopokopo iyi kuitira kuvanziridza kwayakawanikwa kunova kwachiyadzwa kumangoda. Gweta raMatiashe vaChris Ndlovu vaudza Studio 7 mushure medare kuti vanotarisirwa kudzoka kudare zvakare mwedzi unouya.
Mhosva yekucontravena mutemo unonzi Money Laundering and Proceeds of Crime Act. Asi patapinda mukoti vapiwa bail ye $300 vakanzi vange vachizviendesa kumapurisa every Friday between 6 AM and 6 PM nekuti varambe vachigara paadresi yavakapa kumapurisa. Vachadzoka kukoti musi wa 3 September 2018.
Mune imwewo nyaya iri kumatare edzimhosva vaozwewo James Chitere nhengo yeMDC Alliance yekumutasa Central iyo iri kupomerwa mhosva yekupisa imba yenhengo yeZANUPF masvondo maviri apfuura vadzoka zvakare kudare ikaudzwa nemutongi vamahwe kuti vazouyezve musi wa3 Gunyana sezvo mhosva iyi ichiri kuferefetwa. Mukupeta zviri kuitika kumanikaland makanzura gumi akataridza chido chekuva meya weguta remutare otarisira kuti vakuru vavo MDC Alliance vabude nemunhu mumwe chete achava meya nemumwe achava mutevedzeri wake. Makanzura gumi aya anoti vaSimon Chabuka, vakuda kwaShechisango, vaFarai Biza, vaBlessing Tandi, vaCrispin Duve, amai Nenzi Zvenyika, amai Monica Bangira, amai Sekai Mukodza, amai Sofia Njanike navaKnowledge Nyananda. Mawodhi ese emuguta remutare akatorwa nebato reMDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Muri yevaive munyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan inonzi yakaungana muGhana mudhorobha reKumasi uko vari kuvachema. pasi rose kusanganisira vatungamiri venyika muZimbabwe vaEmerson Mnangagwa navaNelson Chamisa vari kuchemawo vaAnan avo vainge vari muZimbabwe mwedzi wapera vachiongorora sarudzo. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Melania Trump, nasi vashora zvikuru vanhu vanotyora kodzero dzevamwe pamadandemutande akaita seinternet kana kuti cyberbullying. Kunyange hazvo vanhu vakawanda vachiti murume wavo vaDonald Trump ndivo vari pamberi kutuka vanhu padandemutande reTwitter, zvikuru vasingawirirane navo. Amai Trump vachitaura pachirongwa chavaparura cheBe Best vati vana vadiki ndivo vanowanzowirwa nedambudziko iri, uye zvakakosha kuti kodzero dzavo dzichengetedzwe pamadandemutande. Hurumende yeAfghanistan inoti haisi kuzotambira mashoko chikwata chinopfurikidza mwero cheTaliban ekuti hondo imbomira. Mutungamiri wenyika iyi vaAshraf Ghani vakazivisawo nezuro kuti vari kuda havo kuti hondo imbomira kwemwedzi mitatu. Vakuru vakuru veTaliban vainge vambozivisawo kuti vanoda kuti kurwisana kumbopera apo vatenderi vechiMoslim vanenge vachicherechedza zororo reEid al-Adha svondo rino. Muchirongwa chedu chezveutano, hurumende inoti kugezwa kweitsvo kana kuti renal dialysis kuzvipatara zvehurumende kwave kuitwa pachena kubatsira veruzhinji vasingakwanisi kubhadhara. Patricia Mudarigwa anoti panyaya inotevera.
Gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vanoti sehurumende vanoshuvira kuti veruzhinji vawane utano hwakanaka uye nemutengo wakaderera. Dr. Parirenyatwa vanoti kuburikidza nemari yeHealth Levy Fund, vanhu kuzvipatara zvehurumende vave kugezwa itsvo pachena, vakati tarisiro yavo ndeyekuti zvizviwanikwe kumakirinika nemahospitari esehurumende. VaParirenyatwa vati vanotarisira kuti izvi zvichabatsira veruzhinji.
Takutarisa iye zvino mumazvipatara zvedu zvese, kwese kune mamashini ekidney machine kana kuti anonzi renal dialysis, vanhu vaakupiwa marenal dialysis pachena. Takatanga kuParirenyatwa tikaenda kuHarare Hospital kumpilo. Tiri kuda kuti zvipatara zvese zvinenge zvine mamashini iyaya zviri zvedu isusu sehurumende, zvipe maservisi iyaya edialysis kuvanhu vedu pachena.
VaParirenyatwa vakurudzirawo kuti avo vanowana uye vanoshandisa mamedical aids varambe vachibhadhara kugezwa itsvo kuitira kuti varombo vawane chouviri.
Asi tinonyanya kukohomedza kuti kana iwewe uri patient uri pamedical aid, tinenge tichida kuti usenzese medical aid yako. Ende kune vamwe vedu zvakare vakatipfumei vanoti vane mari zvakati kuti tinenge tichikumbira kuti ivavo vakadaro vabhadhara. Asi vamwe vesava ngatiti toda kuti tibatsire vanhu venyaya yemarenal dialysis.
Mubatanidzwa wevanorwara nechirwere cheitsvo weKidney Association of Zimbabwe watambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende iri. Vachitaura neStudio 7, amai Rumbidzai Mashinge, munyori muKidney Association of Zimbabwe, vati danho iri richarerutsa zvikuru mutoro wokurapwa kunhengo dzavo. Vatiwo vane chivimbo chekuti kunyange zvinhu zvichakaipa munyaya dzeupfumi, hurumende ichakwanisa kuona kuti kurapwa pachena uku kwabudirira.
Tinovimba kuti vasati vaita vakaita tsvakurudzo dzavo vakaona kuti vanokwanisa. Honorable Minister vakataura vakati pane mari dzavanowana dzinokwanisa kuti izvi zviitike. Tine mufaro, tinoti kuhurumende Kidney Association of Zimbabwe tinonzwa kufara nokutibatsira kwamaita pakurapa varwere vedu veitsvo.
VaEvans Mastara munyori musangano rakazvimirira reZimbabwe Doctors for Human Rights varumbidzawo chirongwa chehurumende ichi vachiti chichaponesa varwere zvikuru varombo.
Sezvamunozivawo dialysis inodhura zvisingaiti zvekuti vanhu vakawanda vanga vachifa nguva yavo isati yakwana.
Sivamasitara vatiwo zvakakosha kuti hurumende iise mari yakawanda pabhajeti renyika munyaya dzezveutano kuitira kuti kurapwa pachena uku kusazovhiringwe kana homwe yehealth levy fund ikasapinda mari inokwana. Kugezwa itsvo muzvipatara zvehurumende kunoda mari iri pakati pemadhora makumi masere nezana, kwozotiwo kuzvipatara zvisiri zvehurumende pakati pemadhora mazana maviri nemazana maviri ane makumi mashanu. Zvinotarisirwa kuti pasvondo munhu anogezwa itsvo rutatu kana aine chirwere ichi. Zimbabwe inoti pagore kune vanhu chiuru chimwe chete vanobatwa nechirwere ichi, asi mazana manomwe chete ndivo vange vachikwanisa kunorapwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi na8pm tiri kutarisa nyaya dzakakwidzwa kumatare neMDC Alliance dzekukwikwidza zvakabuda musarudzo uye mamiriro akaita zvinhu munyika. Tochimbotarisa nhau dzemitambo. Chikwata chine mukombe weCastle Premier Soccer League JFC Platinum chawedzera utungamiri hwacho chiri pamusoro pegungano iri. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
FC Platinum yawedzera utungamiri hwayo kusvika pamapoints mana. Mushure mekunge yambotungamira nemapoints maviri chete, mitambo yesvondo richangopera isati yatambwa. Izvi zvinotevera kurova kwavakaita chapungu 2-0 pamusha musi mumwe chetewo chikwata chaikwikwidza navo chengezi Platinum Stars chakaita mangange 1-1 nechicken in kuluveve stadium kuBulawayo. Mumwe mutsigiri wenhabvu vaFidelis Mushonga vanoti FC Platinum ine mukana wekusimudza mukombe uyu zvekare.
Davira iyo yakatora kidzokorora. Savane pool of players, vane seasoned players, vane mixture seasoned and upcoming players vanozvikwanisa.
Parizvino FC Platinum yave nemapoints makumi mashanu nemaviri, ngezi ine mapoints makumi mana nemasere. Mumwe mutambo wakatambwa, chikwata chiri kutatarikawo zvakare cheDynamos chiri kupemberera mushure mekurova ZPC Kariba 1-0 nezuro muRufaro Stadium. Mutsigiri weDynamos vaanti munyanyiwa vanoti vari kufara zvikuru nematambiro eDimbare kana kuti maGlamour Boys.
Tinofadza zvakanyanyisa nekuti mashure zvazvada kuti zvimbotimirira zvamushe, but nematambiro akaita vakomana veGlamour Boys, I was very happy. I'm still happy na now nyangwe naizvinezvi. Saka tinongoda kuti Glamour Boys bora kumberi pamberi apa tinoramba tichibukunda.
Mimwe mitambo yakapera seizvi: Caps United 0, Herentals 0, Highlanders 0, Nichrat 0, Blue Chiefs 1, Harare City 0, Mutare City Rovers 2, Shabani Mine 0, Triangle 2, Yada 1, Black Rhinos 2, Blue City 0. Zvikwata zvina zviri pamusoro-soro ndeizvi: FC Platinum 52 points, Ngezi Platinum Stars 48 points, Chicken Inn 41 points, Caps United 36 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Nichrat 20 points, Mutare City Rovers 15 points, Blue City 15 points, Shabani Mine 15 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezo nguwa edia pera rikaitimbotari samsure inaoswa kare. Mutungamiri webato rinopikisa la MDC Alliance Vanelson Chamisa vaudza vatorwe naomu Harare nasi kuti vane chivimbo chekuti Harare Constitutional Court richapa mutongo wekuti ndivo vakakunda musarudzo. Asi magweta ava Emmerson Mnangagwa mutungamiri wenyika vari mutungamiri weZANU PF anoti Harare richangotaura kuti ndivo vakakunda zvakare. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.